Tsamba ya Judas. Kukwazisa. Judas muranda wa Jesu Kristo nomununguna wa Jakubosi. Kuna vakadanwa, vakadikanwa muna Mwari Baba, vakachengeterwa Jesu Kristo. Tsitsi nerugare nerudo ngazviwanzwe kwamuri. Vadzidzisi venhema. Vadikanwa, ndakati ndichishingaira zvikuru kukunyorerai pamusoro pokuponeswa kwedu tose. Ndakaona kuti ndinofanira kukunyorerai ndichikurayirai kuti murwire nesimba kutenda kwakapiwa vatsvene kamwe chete. Nokuti kuna vamwe varume vakapinda vakavanda vakanguva vaisirwa kutongwa uku kare, vanhu vakaramba Mwari, vanoshandura nyasha dzaMwari wedu vachidziita zvinonyadza, vachiramba tenzi mumwe chete Ishe wedu Jesu Kristo. Zvino ndinoda kukuyeuchidzai kunyangwe makaziva zvose henyu kamwe chete zvokuti Ishe wakati amborwira vanhu munyika yeEgypt wakazoparadza vaya vakanga vasingatendi navatumwa vasina kuchengeta ukuru hwavo, asi vakasiya pavaifanira kugara. Wakavachengeta mumaketani rini narini pasi perima guru kusvikira pakutonga kwezuva guru, sezvakaita Sodoma neGomora namaguta akapoteredza. Akazvipa kuupombwe saivava, akabva atevera imwe nyama akaitwa chiratidzo, akarohwa nomoto usingaperi. Kunyange zvakadaro, vanhu ava vanosvibisa nyama yavo saizvozvo pakurota kwavo, vachiramba ukuru, vachituka vokubwinya. Asi Mikaeri mutumwa mukuru, nguva yaakarwa nadhiabhori achiita nharo naye pamusoro pomuviri waMozisi, wakatya kumupa mhosva namashoko okutuka, asi wakati, Ishe ngaakurayire. Asi vanhu ava vanotuka zvavasingazivi uye vanoparadzwa nezvavanoziva nenzira yechizvarirwo chavo semhuka dzisina chadzinoziva. Vachaone nhamo nokuti vakafamba nenzira yaKaini, vakapengera mukutsauka kwaBharamu nokuda kwomubayiro, vakaparara mukukakavara kwaKora. Vanhu ava mabwe akavanzika pamitambo yenyu yorudo. Kana vodya nemi vasingatyi vafudzi vanongozvifudza ivo, makora asina mvura anotinwa nemhepo, miti yechando isina zvibereko, yakafa kaviri, yakadzurwa nemidzi, mafungu egungwa anopenga anopupuma nyadzi dzawo. Inyeredzi dzinodzungaira vakachengeterwa kusviba kwerima kusvikira kusingaperi. Inoki wechinomwe kubva kuna Adama wakaprofita ivava achiti, tarira, Ishe wakauya navatsvene vake vane zviuru zvamazana kuti atonge vose nokurova vose vanoramba Mwari. Pamusoro pamabasa avo ose okuramba Mwari avakaita nokuramba kwavo Mwari, napamusoro pamashoko ose makukutu akataurwa navatadzi vanoramba Mwari, ivava vanyunyuti nevasingatendi nezvavainazvo. Vachifamba nokuchiva kwavo, miromo yavo inotaura mashoko okuzvikudza, vachikudza vanhu nokuda kwokufumiswa. Asi imi vadikanwa, rangarirai mashoko akambotaurwa navapostori vashe vedu Jesu Kristu, kuti vakakuudzai vachiti nenguva yekupedzesera kuchava navadadi vanofamba nokuchiva kwavo vachiramba Mwari. Ndivo vanopesanisa vanhu, ndovenyama vasina mweya. Asi imi vadikanwa, muzvivake mukutenda kwenyu kutsvene-tsvene nokunamata mumweya mutsvene. Muzvichengete murudo rwaMwari muchimirira tsitsi dzashe wedu Jesu Kristu kusvikira kuupenyu husingaperi. Ivai netsitsi navamwe vanozeza kutenda, muvaponese muchivabvuta mumoto. Vamwe muve netsitsi navo muchitya, muchivenga kunyangwe nehanzu dzakasvibiswa nenyama. Kuvonga. Zvino kwaari iye anogona kukuchengetai kuti murege kugumburwa nokukuisai pamberi pokubwinya kwake musina chamungapomerwe muchifara kwazvo. Kwaari iye Mwari mumwe chete, muponesi wedu muna Jesu Kristu Ishe wedu, kuve nokubwinya noumambo nesimba noushe kutangira nguva dzose nenguva ino kusvikira kusingaperi. Amen.